Inini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi soro yedu yenaudzwa nhasi chipiri kubvumbi 25, 2017. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai voenderera mberi vachitaura pamusoro pezviri kuitika munyika. Michina yekunyoresa kuvhota yechizvino-zvino yebiometric voter registration kits yoedzwa mashandisiro ayo vana vechikoro vekumurape kwaseke vachivhota vachishandisa michina iyi. Chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chotanga muBulawayo. Senegal ichipinda muchirongwa ichi kekutanga kubva zvavambwa chirongwa ichi makore anodarika makumi matatu apfuura. Banga rinokwetesa pasi rose reInternational Monetary Fund rinoti kushandiswa kwemabond notes muZimbabwe hakugadzirise dambudziko remari munyika iyi. Muchirongwa chevechidiki cheLivetalk The Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki mugadziriro yekunyoresa kuvhota kuri kuitira kuti vazovhota gore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.